Good evening, Zimbabwe. This is The Connection. We are coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington. It's a Tuesday, August the 14th, 2018. I'm your host, Ntungamile Nkomo. Tonight, we are talking about the Heroes Day as well as the Defense Forces Day, commemorated yesterday and today, respectively. What do these days mean to you as a youth? Do you really care? Let's get connected on WhatsApp. The number is 001-202-465-0318. You can also call us live and direct, and the number is 001-202-619-2077. We are streaming live on our three Facebook platforms at VOA Live Talk, VOA Shona, and VOA Ndebele. We are also streaming live on our three websites. That's voashona.com, voandebele.com, as well as voazimbabwe.com. Today, Zimbabwe commemorated the Defense Forces holiday with President Emmerson Mnangagwa promising security forces high-end weaponry and a better life. Addressing a gathering in Harare, Mr. Mnangagwa thanked the Defense Forces for maintaining peace and security in Zimbabwe and elsewhere on peacekeeping missions. He called for restraint amid sustained outrage over the killing of six people by soldiers in Harare 2 weeks ago during an MDC Alliance demonstration over presidential election results. Just like Mnangagwa, Defense Forces Commander General Philip Valerio Spanda is blaming the killings on the MDC Alliance. But Alliance leader Nelson Chamisa is having none of it. He took a shot specifically at Mr. Mnangagwa on Twitter today, saying, I quote, "National events and public holidays must be unifying, pacifying, and nonpartisan. Statesmanship and great leadership are clearly lacking in one purporting to be a national leader. I am disheartened by outgoing ED's hero speech, full of hate, finger-pointing, accusations, and division." Another MDC Alliance official, Walsh Mencube, had a more pointed criticism of our defense forces. He tweeted, "An army that shoots at unarmed and fleeing citizens deserves no honor of a public holiday. Yesterday, remember, it was Heroes Day. The question we are asking tonight is, what's the significance of both the Heroes and Defense Forces holidays to you as a youth? Can you relate? Let's get connected. Lichona njani mthokazi omuhle lamhlanje kuhlelo lobasakhulayo uhlelo The Connection. Sikhuluma ngekhefu lamaqhawe elayizolo ele Heroes Day kanye lelamabutho elalamhlanje ele Defense Forces. Ukhulumile ubaba uMnangagwa izolo, wakhuluma njalo lamhlanje. Izolo ukhulume encoma amaqhawe afela isizwe seZimbabwe. Lamhlanje ubonge amabutho ngokuvikela ilizwe leZimbabwe. Ubathembise ukubana uzathuthukisa inhlalakahle yabo mhlawumbe ngokubengezelela iholo, ukhulume ngehousing ukuthi bazabakhela izindlu. Uphinde wababonga njalo ngokuvikela ilizwe kanye lokuvikela amanye amazwe lapha abangaba bekhona bebiziwe for esingathi ngama peacekeeping missions ngesiNgisi. Ophinde wakhuthaza ukuthula elizweni, wasola udlakela oluqhamuke kumaviki amabili edluleyo ngesikhathi abe MDC Alliance. bekonona ngempumela yokhetho luka mongameli. U-General Philip Valerio Spanda, umholi wamabutho embikweni awethule lamhlanje kuphephandaba labale The Herald elokuthakazelela ilanga lalamhlanje lamabutho, uthe udlakela olwabakhona ukubulawa kwabantu libutho kumaviki amabili edluleyo kwabangelwa ngabe MDC Alliance. Okuyinto ecunule kakhulu abantu abaningi abagoqela umholi we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa kanye lesiphathamandla salumanyano umnumzana Welshman Ncube. Yena olobe enkundleni ye-Twitter ukubana ibutho elibulala abantu balo ekalifanelanga neze liphiwe lihlonitshwe ngokuphiwa ilanga lekhefu elifana lelalamhlanje ele-Defense Forces Day. Kodwa umbuzo omkhulu esiwubuza kini lamhlanje njengoba sakhulayo ngokuthi ikhefu layizolo elamaqhawe kanye lelalamhlanje elamabutho angaba esitshona amalanga womabili kini njengoba sakhulayo, ndonya yayathi ukurukura nezwayo mpano pachirongwa chebechidigi nasi chirongwa chenyu cha tinomupakurira ine chipiri chega chega pano pane penyuro yenyu ye Studio 7 takaona nezuro inyika ichi chikerechedza zuva remagamba uyezve nhasi yanga ichi chikerechedza zuva remauto va mnangagwa vanova mutungamiri wenyika vataura pamaungano pamabiko aitwa kuHarare vachitenda mauto nekudzivirira nyika mubavengi. Vamunangagwa sekuziva kwenyu vari kuti vanhu vakaurayiwa masvondo maviri apfuura nemauto. Kuurawa ikoko kwakakonzerwa nevanhu veMDC Alliance. Izvo ndo zviri kutaurwa zvekare nemukuru wemauto vaValerio Spanda. Asi vaNelson Chamisa vanova mutungamiri weMDC Alliance vari kupokana nazvo izvi uyezve vashora zvikuru mutungamiri wenyika vamunangagwa nemashoko avo avatura nhasi vachiti havazi mutungamiri akakonzera uyezve vari kupatsanura vanhu vari kurwisanisa vanhu mashoko avatura. VaWelshman Ncube vanovawo vemubatanidzwa wavachamisa vashorawo kurawo kwevanhu nemauto vachiti zuva ranhasi reDefense Forces Day harina kukonzera nekuti mauto hanzi navaWelshman mauto anouraya vanhu haafanirwi kunge achiremekedzwa nenzira yati kuremekedza mauto edu nhasi. Ndonyaya yati kukurukura nezvayo. Mubvunzo mukuru watiri kukubvunza ise vechidiki nhasi uri wekuti zuva reHeroes Day ranezuro neranhasi remauto akakosha sei kwamuri sevechidiki? And tine mutereri wedu wekutanga aminostandiani kola, welcome and tinomugamuchirai.
Makadini?
Tiripo hedu makadini?
Ndine mashoko mashoma, ndida kutaurawo pamusoro pezuva ranezuro nezvaranhasi.
Aha, munoitwani zita?
Ndinoitwa Brian.
Brian.
Mukoma Brian, ya.
Mukoma Brian, matibata muri kupi?
Ndiri muJohannesburg.
Okay, aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa. Kandai manzwi enyu tinzwe.
Manzwi angu ndeekuti ndiri kunyanya kutarisa nezuva ranhasi remauto. Mauto edu anoshanda zvakanaka zvawo. Asi kuti tichitadzati kubva pakapatakawana ri tinengoko ruzere mashandiro ete mauto edu airatidza kuti ane saidi raanenge ari diviri riri kutonga rezanupiev. nemapurisa acho saka manje zvinoneta kurushingira Zimbabwe tifarire zvai rakadai because zvichaita kuti zvakaitika last week zvekuurayiwa kwevana veZimbabwe nemauto acho zviya anofanira kutidzivirira saka handione zvizvinhu zvakanaka.
Saka muri kuti mapurisa nemauto anofanirwa kuita seStudio 7 achitema asina kwaakareregera.
Handizvo chaizvo chaizvo zvamuri kutaura mukoma dzonga. Zvichitarisa kuti tisingatarisi zvedu zvemauto zvese zviri muZimbabwe zvizhinji zvacho tisanganisa nana ZBC zvinenge zvakapambwa nebato riri kutonga.
Asi semunhu wechidiki henyu muri kuremekedza basa racho riri kuitwa nemauto kudzivirira nyika kuvavengi uyezve basa rakaitwa nemagamba kusunungura nyika yeZimbabwe.
Ndingati bati ndichitaura hangu nezivara nezire remagamba. Hello.
Ndira henyu mberi takaterera.
Zivara nezire remagamba iri tinoriteridzedzawo zvedu sezuva revarwere sununguko asi richiata mamiriro akaita nyika kubva pakapa takaona kusununguka kuzere verizhinji tiri kutambudzika. Vana havana mabasa, mari haiwaniki munyika. Saka maonero emene ndichita ndekuti kana vakaenda kuhondo chaiko vachi vari kurwira ruzhinji rezimbabwe vaifanira kurespekta vana vezimbabwe nekutaura kwavanenge vaita turi kuvhota. Kana vavhota ngavasavabira vana vezimbabwe, ngavaremekedze munhu wavhotera wacho wotunga. Tese tiri vana vezimbabwe, nyika yese yevanhu vakarwa hondo chete ndiye vana vezimbabwe vese tezvavakarwira. Saka ngavachenge ngavanaikira ngavaremekedze kodzero dzedu.
Aiwa, tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Brian.
Ndinotenda maita zvakanaka chose, tinokutenda Studio 7.
Thank you so much. Brian uyakhuluma lapo eSouth Africa eseMzansi. Uti yena okutanisayo ikuti ibutho leZimbabwe kanye namapolisa basebenza beyamele kuhlangothi lweZANU PF. Lokho into ayisolayo kakhulu ngoba uthi lawa ngamabutho esizwe, ngamabutho elizwe leZimbabwe amele ukuthi nga avikela wonke umuntu njalo njengeStudio 7 egamula engeyamelanga kuhlangothi oluthize. Bayakhuluma abalaleli lapha kuFacebook ekhasini lethu lesishona. Uyakhuluma uAdam Paidamoyo Zipali Zipala anzi nabazipala zuva iri harina chariri kureva kunze kwekurangarira vanhu veZANU PF chete. Ugamba sani kuti uri weZANU PF chete but ugamba kunotariswa muzvezve webasa rawakaitira nyika kwete kuti ukakontributa kuuraya vanhu nekubira vanhu nekuuraya ikonomi yenyika nekudzvanyirira vanhu. Zvonzi wave gamba ndomashoko ari kubva kuna Adama Paidamoyo Zipala. Timbotorazve kare mumwe mutereri parunhare mukoma Edson. Ndeibenyu mukoma wangu.
Muri sei mukoma?
Tiripo. Akamira sei malevels?
Zvinofaya mukoma wangu.
Muri kupi, kuZimbabwe kana kuti kuJoni kana kuti kuBotswana?
Tiri mukadoma.
Mukadoma. Mapinda muchirongwa mukoma wangu. Mainzwa nyaya iri mugango.
Ini ndiri kuti zuva iri kai rakakosha especially kunyanya kune chidiki. Zvata tichiona kumatunhu akasiyana siyana kuva kuchiitwa mazvinhu gungano iro riri tatichiona tachidzidza zvinhu zvakawanda zvinoyemurika kuti vechidiki kana kuri kuti vanhu vanogona kuatadza neizvozvo vano kwanisa kuenda kunotsvaga mabasa ikoko izvinchidzidza zvimwe zvezvinhu zvekuti zvinhu zvinokwanisa kudzosa undangaridzo dzezvinhu zvakawanda zvakaitika kusure. Saka izvozvo izvo kazvinhu zvandango yemuroo zvangu semunhu.
Asi pane vamwe vari kugunun'unawo mukoma Edson, hanzi kuurawa kwevanhu nemasvoja masvondo maviri apfuura chinhu chinoratidza zvikuru kuti haiwa mauto emuZimbabwe haana hanya nevanhu vemuZimbabwe, asi anoshandira bato reZANU PF. Muri kuzvionawo seizvi?
Hatikurudzire kuurawa kwevanhu isu sevanhu, nekuti hakuna chimwe chinhu chinokosha pane upenyu hwemunhu, nekuti upenyu hunongorara mwakamwe chete hunenge huchibva hwapfuura kana hwapfuudzwa. Asi tiri kutiwo zvakare masoja basi ravo nderekudzivirira nyika senyika, anditira then pamwe pachona zvekuti tinogona hedu kuti masoja vanouraya vanhu, but ngatitarisiwo zvakare mativi ese, ndambota hatikurudziri kufa kwevanhu. Asi tiri kuti ngatitarisiwo mativi ese kuti chambokodzera kufa kwevanhu chimbori chii. Tikadzokera vasure pamazuva ekutanga emademonstrations, already these guys vanogona kuti taita mapeaceful demonstrations. But peaceful demonstration ingagona here kupwanya shopu yemunhu? Inogona here kupisa motokari dzevanhu? Hatichatari zvepeaceful demonstration. Mukaona ipo pata security ngati polisi, so munoona pasocial media papeji apo vaita vati ibasa remapurisa kudini kumisa vanhu, but mukaona mapurisa mazhinji payapaya vanga vakutotemwa nematombo vakutotadza kondrola mobho yainge ichiuyaya. Saka zvimwe zvachona tisu tinozvikonzeresa isu vanhu tichishandisa nemapolitician vanga vagara vao kumahotera uko, then taguma tiblema vanhu vanenge vauya.
Chekupedzisira mukoma Edson, hatisati tatora vamwe vatereri, pane zvingadzidzwa nevechidiki here kumauto muZimbabwe anosanganisira mapurisa, masoja nemamwe masecurity forces anga achirangarirwa achiremekedzwa nhasi?
Chandaichivokuudza chete chino kune vechidiki vedu vanhasi, chinhu chaunofanira kudzidza kana tiri mukati mune zvenyika izvi, ngatisatungamidzwai mberi kuve isusu chombo chinorwisa pane zvese zvinenge zvichiitwa mune zvematongerwo enyika. Ndo zvinozokonzera kuti takutanga kublemana isusu tikukanya kublema security yedu senyika, asi basi rachona rinotombi security. Ndosaka ichizoita zvinhu zvatinokadzika nazvo isusu. Saka vechidiki ngatimbodzidzai chete kuti hatifaniri kuita zvimwe zvinhu zvekuti tinogoma tarasirwa neupenyu. Hatikurudziri, zvinoshoresa kurasirwa neupenyu neupenyu, asi ngatidzidzei ipapo kuti ngatisashandiswai nevanhu venhu vezvematongerwo enyika zvakanyanya.
Aiwa, tinotenda zvikuru mukoma Edson nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda.
Love kungumlaleli uEdson ausipambe esekadoma uti unenge ungafundwanga basakhulayo kumabutho eZimbabwe kanye labo bonke abezomvikela ekade bekhunjulwa bethakazelelwa imisebenzi yabo lilizwe leZimbabwe lamhlanje. Abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo The Connection. Lamhlanje sikhangela ukuqakatheka kwelanga leHeroes Day, ilanga lamaqhawe, lelanga lamabutho elithakazelelwa lamhlanje kwabasa khulayo, and isikhathi 20 minutes past 2 o'clock ngapha eWashington, eZimbabwe 20 minutes past 8 o'clock. Silo omunye njalo umlaleli ecingweni. Kunjani mlaleli?
Yebo.
Yeah, kunjani baba?
Ngiyabonga.
Hayi, siyaphila. Ngubani igama?
Libhathi.
Yebo, Libhathi. Usibamba unga?
Hadi eZimbabwe, yeah. Hadi eZimbabwe, sine Victoria.
Yeah, muri kuMessina.
Yeah.
Aha, kwa mira sei kuMessina.
Mishina kuri raituko.
Ah, that's good. Mapinda mchirongwa mkomo angu mainzwa nyaya ya tereku vya nasi.
Ndiwa na wema soge kutu wangu wachira mbaka magamba kati firaya.
Mm-hmm.
Kati. Kama kutu wangu 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 kusama anji na kutu masoge hacho awa ngoro awa nachure awa na patangu zote wangu wangu ngoro wangu ndewe mdisi ya wangu wangu mawa kuterei pati ya mdisi ziyo vumizuwe kutu manu manu kipo wangu kutera pati ya kadani.
Mm-hmm.
Saka tei dongo tiwa wangu uti wangu vuta mune saka naka kwa sina kutu wangu kwa zoro wangu tungu wangu 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 ndewe mdisi wangu kisi wangu mbani wangu kipo saka ati hiti wangu kipo Ilba mkemo, ilba ute wano, wanda umani kita utini, maso futere ya NDC, opisira wano, zimba uro wawani. Izi niyo, wanivari kakitaro, wazi wano wachona, zime chitika, zime dati, wano, kwa kumbo, zime wano wachitumo wano, kwa wataru, mkikyo, zime wano wataze, utukura mbika wano, wano wachiro wano, chi, ako, zuti, swati, zuti, wano, wakutumo, yani, saka, zuti, iyo, wakata, wati, wano, msaitu, izi. Vanhu vanotera ivo nekuti ndo vanenge vari vakuru saka vakanzwa kuti kwakati kuri kukawa nemasoja vakati mupisi vadhilevetika muhari mutauni mainzi mairi vanova nemasoja so vakuru vacho vangati vangobudisa murume wekuti aiwa masoja aikona kuruvaye vanhu vanhu vairi kakuwa saka ivo havana kubudisa murume wevanhu vakaendera mberi vanhu vakaurayiwa hama zvekuzvakakufa vanhu vezani saka isii mukuru wacho tino haazofari zvine vanhu izvizivo zvinoita kwai masoja
Ko muri padhuze ne Bedbridge Border Post igogo mkoma lukuta mbonzo amashoko amene chokwadi ere tambonzo amashoko ekuti mauto ndio akufambisa basa pa Bedbridge Border Post icho kwadi
ainga chingoita zvavo zvemuvhunitira vanhu izvizvi.
Mhm.
Ichizo ingozvisanawo kuma Facebook kuti mumefinga asik border chaipo kuti tinoite mukati ichai kuti ingozvionawo kuma Facebook ipapo.
Mhm.
Pama WhatsApp.
Mhm. Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma look. Aha, oh look, Ustinta is South Africa lapho emesina uyakusola uthi hayi yebo bekulilanga lamabutho lamhlanje izolo bekulilanga lamaqhawe kodwa okudanisayo ngokutsho kuka look uthi ukuthi amabutho egasabagcini kasabalondolozi abantu kodwa ayabahlukuluza tinemumwe mtereri zvakare silomunye umlaleli halo kola halo mtereri makadi
hello tiripo makadi
aiwa tiripo edu munoitwani mukoma wangu
ndeitwa Tavengwa Temple
Tavengwa
ya
aha matibata muri kupi
ndiriku break ku Atlanta
munomu America
South Africa
South Africa okay mapinda muchirongwa mukoma wangu tipeiwo pfungwa dzenyu rinorevei kwamuri zuva ranhasi zuva remauto uyezve zuva ranezuro remagamba anorevei mazuva maviri aya kwamuri semunhu wechidiki
zuva remagamba ndorichirechedza zvakanaka chero ndiri kuno kwandiri but zuva remauto rakutotichisa kuti rivepo chero pakalenda nechikonzero chekuti tikatarisa mauto acho ndo haakutishungurudza saka hazvina zvazvinobatsira kuti titi takasununguka muzimbabwe kana kuti titi tine vanotichengetedza muzimbabwe nechikonzero chekuti vanotichengetedza vacho ndo vari kutiomesera paupenyu hwedu.
Mhm. Asi kana muchitaura ne chiitiko chemasvondo maviri mapfuura apo pakaurawa vanhu vanosvika 6 kunyangwe zve vamwe vachiti vanodarika ipapo kana muchireva nechiitiko ichocho hanzi navamunangagwa nemukuru wemauto hanzi MDC Alliance ndiyo yakakonzera kuurawa kwevanhu ivavo nekuti ndiyo yakatanga mhirizhonga muri kubvumirana navo here
ina ndibvumirani navo ipapo nechikonzero chekuti tikada kutarisa kuzosvika vanhu varatidzire inyaya yekuti vanoita nezvesarudzo yacho vezeki vava vasingadi kubudisa mari dzavo ende ikodzero yemunhu kuti azive awane zvaanenge avhotera zvacho nokuti tikada kutarisa kuti unonzi wavhota but marizati achona hasi kubuda anenge achinzi tichazokupai marizati na10 tichazokupai na2 tichazokupai nenguva dzakati zvinhu zvine zvitoshungurudza pakuti munhu wese munyika akutarisira chenji but chenji yacho hasi kuuya manje ndezviri kurwadza vanhu
Asi chenji yacho inouya kane vhoti vanhu vakavhota uyezve hanzi nezeki vamunangagwa ndivo vakahwina
pakubuda kwazvo kunonzi ndo vakahwina asi kuti tikada kutarisaka zvinhu zvachona zvine chitsotsi chakawanda mukati nechikonzero chokuti kana kuri kuti varivo vakahwina chinovaita kuti varove vanhu chii haufani kurova munhu kana uriwo wahwina unorovera chii munhu kana wahwina haufani kurova munhu nekuti ndiwo wahwina unogorovera munhu chii uriwo wahwina handi zvinongova pachena kuti unenge wakabiridzira munhu saka unoiposeridza munhu kuti tienda kuti ndakahwina ini ndonyaya iriko nokuti kakuri kuti wakahwina zviri pachokwadi haufani kutombomurova munhu nomurovera chii kana wakahwina kana kupisira munhu imba yake kana wakahwina zvezviri pachena kuti uri kumumanikidza kuti tienda zvandiri kuda ini zvinova izvo zviri kutoshungurudza mumwe nokuti ukapisira munhu imba saka achagara pai munhu wacho hapana paachakwanisa kugara ndimunoona
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukomata vengwa
Alright.
Mwene usiku kwakanaka kuSouth Africa uko
Alright, metabazo
okay tinotenda utavengwa ukhuluma latike lapho eseSouth Africa laye njengabanengi uthi hayi amalanga uyawaphakamisa uyawakhwabitha kodwa akusolayo yikuhlukuluzwa kwabantu bezimbabwe ngamabutho and Mr. Mnangagwa as I said earlier addressed a gathering in Harare today if you are watching on Facebook let's take a watch and if you're on radio AMFM not FM on AM and shortwave please do listen.
Change the celebration. Come. Just 2 weeks African crucial harmonized general election. If we have in a peaceful environment, however, deeply concerned with incidents of violence that rocked the streets of Harare at the instigation of some members of MDC Alliance. I would like to extend my deepest condolences to the bereaved families and to the victims of the politically motivated violence.
That was President Emmerson Mnangagwa addressing a gathering during Defense Forces Day commemorations in Harare today. We have another caller on the line, Mkoma Panashe. Magadi enyo Mkoma Panashe?
Inafara magadi enyo zengi.
Aywati inafara zwedu. Matibata mure gubi?
Mure gubi otfana mkaburoni.
Wakamira seiku Gabes?
Aywa ku Gabes kuri nane zwago. Maniri ene tine tine za chandu. Nukuseni tine tine za chandu. Asi maskati yesi tine skira. Nchichane zwa.
Mhm, but gaguzo pera kachando gacho manje.
Chando cha kupera manje, musekuzwa kwenye Botswana tsedze tinopisa zvakafurikidzisa nguva yachano notonora zvakafurikidzisa.
Yeah, yeah. Ah, mapinda muchirongo amkoma panashe mainzwa nyaya iri mudariro.
Tinotenda.
Mhm.
Nyaya iyi wezano akawerenga mavotes yes. But chaishamisa pakuverenga kwao mavotes. Sei chizoti wakariga, chinoti wakariga nekuti kana iwo wacho waiverenga wacho. Taiona wachidedera, wachimbopotsa kuverenga. So alright, kana wakachiwina iwo wachizoti wakawina. Ko waizopinda waizotumira masoja kuti apfure vanhu muHarare wachifa, wobva poti mavotes angari peace and harmonized. Saka tine mibvunzo yekuti zvinonge zvazofamba sei. Nekuti isusu wana weZimbabwe tatambura kwenguva yakareba wadi kungopawo kana nyangwe dai zvaangopawo chero wamuteki chaiwo tangoonawo change chinhu chinonzi ZANU-PF changoti sudukei kwenguva kana kwetemu imwe chete zvayo tisingatarise kuti nde MDC Alliance inofanira kunge ichipinda davangu tangoitawo change yekuti ZANU-PF yambozororawo tamboonawo vamwe nepfungwa dzavo kuti vanotisvitsa papi sevana weZimbabwe sakadai tiri mumasango tiri kutambudzika nokuda kwe isusu vamwe takatotadza enda kuchikoro nokuda kwepolitics dzavamuka isusu takafarawo pawakabvisa vamugabe ende nhasi unodai vamunanga vagonga vangwara pawakatora nyika kuna vamugabe davanga ari munhu ane bhureni waifanwa kungoti ndakusunungurai kubva muusungwa asi chitsvagai wamunoda ini nhangu ndava kuchizorora taura kuno kunhasi unodai vanga ari father Zimbabwe.
Asi Hanzi Mauto vaka madiploya nechinangwa chekudzivirira mirizhonga yakanga yatangwa neve MDC Alliance.
Izvozvo havaikwanisa kutumira masoja kwemapurisa anga aripo wani. Oraita vakatumira masoja vaine kana shamu zviri nani kwemasoja anozobatira pfuti vanhu vasiri kuvarwisa. Ko yanga iri hondo here vanhu vaizvimachirawo zvavo mutauni vachitaura maererano nezvakanga zvabuda musarudzo nekuti mavhi11 ndo akaannounswa ne1 ndo avaitenderera bhozi wakashanda namavhi11 saka vanhu vaitarisa zvakabva pamavhi11 so kana zvabva pamavhi11 zvinozochinja sei zvaakuzeka.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa Mkoma Panashe.
Tinotenda zvenye maita basa.
Upanasheke lapho besitshayela ucingo ekwele Botswana eHavron eGabes. La uyawasola amabutho ngokuhlukuluza abantu. Siye ekhasini lethu leFacebook silomlaleli lapha uTrimboyi Tavengwa. Uti yena zuva ramauto haringatifadzi kucherechedza nekuti mauto acho ndiwo ari kutsikirira kodzero dzedu achiuraya vanhu vari kurwira kodzero dzavo nerusununguko rwakafira vana veZimbabwe. Ngutrimboyi palake ekhasini letu leFacebook leVOA Shona. Lienelisa njalo ukuloba kwamanye amakhasi ethu kulelisi Ndebele elithi VOA Ndebele, lelesi ngisi elithi VOA Live Talk. Sithathe omunye njalo umlaleli laphana uyaloba uTendai McDonald Shumba Mini uti yena chamisa muofisa chete ndokupedza nyaya. Mkoma Tendai, mashoko enyu ameno makavota here nekuti hurumende Sekutaura kwavanda mbunza ndofunga ndimukomati nashi vanga vachitaurawo kuti izano PF imbozorodzwa kumbopindawo MDC hazvimbofi zvakaitika izvozvo kuti hurumende ingobviswa zvingonzi okay kana kuti vezano PF vacho vangoti okay tatadza regai timbozorora pinda henyu imimi MDC kana kuti mtwakazi kana kuti whichever party aiwa hazviitiki hurumende inobviswa nevote ndosaka tichivota every 5 years ndopanobviswa hurumende ipapo hapana kana munhu wano andoziva akamboda kubva pachigaro nekuti nechikonzero chekutaura kuti aiwa ndatadza saka rega ndimbopa opposition matomu vembotonga tione isikati 24 minutes to the hour of 9 o'clock 24 before 3 kuna pa Meliga eWashington DC abasanda sixhuma umsakazo ngowenu umsakazo weStudio 7 uhlelo kungolwabasakhulayo olwe The Connection lamhlanje sifuna ukuzwa kini ukubana ilanga lamaqhawe elayizolo lelanga lamabutho ele Defense Forces lamhlanje aqhakatheke kanganani lawa malanga omabili kini njengabontanga sithathe omunye njalo umlaleli timbotora mtereri parunare makadi enyu mtereri
nani makadi
aiwa tinofara kana muchifarawo munoita ani zita
gacha
vagacha madibata muri kupi
South Africa
kwamira sei kujonuko
kujonuko uri nani
mainzwa kaya tiri kuvhiya nasi
ya ndainzwa
pindai nebanga tinzwa
nawe munoona hazvisina rakaini kuti hazvisina maturo panhawe kuti pazvisina maturo panofira kuti nhawe yavo ndepokuti pakutanga yanga yakanaka pakuti zvakanaka kuti tirangarire magamba edu vati nzira yaakuitawo nemagamba acho nezvimwewo vakatifira vakatifira mwoyo yedu inorwadza vakatifira tinogona kuvarangarira asi nekuda kweutongi huripo izvozvi matongero avari kuita ndovanoita kuti zvinhu izvozvo zvishaye basa vaakushandisa nzira yemagamba kuita sekuti ivo ndovakuda kungodya vari voga saka zvoita sekuti hazvisina kana basa zvisina kana chiremerera apane pakuti kuti zvinhu izvozviite chiremerera adeka tatombotikana vakachinja pati tatombochinja saka zvoya humwe utongi humwe unenge wakasununguka ndohwozoita izvozvo zvinoremekedzwa but pari zvino hai
ko kana tichitarisa zuva rane zuro remagamba enyika pane zvariri kureva here kwamuri
pari zvino harina zvariri kureva nokuda kuti zvataifana zvakapirwa nevanhu ivavo hatisi kuzviwana zvinongodyiwa nevashoma saka zvinonetsa kuti zuva iroro titi rakakosha kana nokuti tiri kurwa kuti titsvage kudya but ivo magamba acho kutifira zvido zvavo zvavanhu vakafa magamba iwayo havana kumbofa vachiti munhu wane vaende pagiraundi tebho vodya vega ipapo vakarwira munhu wese wezimbabwe but pari zvino manje zvangovakanga vakaraundi tebho ndoka timu kadiki diki ndoka ri kungodya kega ipapo then isu tozonzi hatipemberei kuti zvavacho rinotibatsire
Asi pane mutsauko here pamashandiro emauto kuZimbabwe pamwe chete nekuSouth Africa kwamuri ikoko semaonero enyu
ya pato nemutsauko mukuru kwazvo toti mazoziya munomo vachitoenda vachienda kumastrike vachitoenda ikoko vanoenda havana kukrasha sevekuZimbabwe vanenge vachiziva kuti vari kuchengetedza vanhu venyika vanova vana baba vavo nevanina vavo nana mai vavo vanenge vachitozviita mune gwara rakanaka kwete zvinoitwa kuZimbabwe zvinhu zvinokasha mukati zviya
Kana pane sarudzo mauto acho haambopindiri zvachose.
Haatopindiri zvachose. Patori nesarudzo hakana mapurisa atombowanika ipapo. Zvinhu zvinotongoitwa nekama nini yakazvimirira inenge yanhindukira ndo mapurisa atombomaona ari ipapo kana masoja atombopinda ipapo.
Mhm, aiwa tinotenda mukoma Chibaro asi ndimbobvunza makanovhotere kuZimbabwe.
Ndakachaza mukana wokuenda kundovhota izvozvo bavaranga rakatiwa ndi.
Aha, asi pane hamane shamwari dzamunoziva dzakadzokera kunovhota kuZimbabwe.
Vanhu vazhinji vakati kundira nekuenda zvingave zvanga zvina kumira zvakanaka munongoziva mari futi kune kwatiri kunoko dzinotinetsera.
Aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma Chibaro Chirabwa.
Ya Chirabwa kana kuti Gacha.
Gacha, aiwa tinotenda mukoma wangu.
Tinotenda.
Aha, Gacha lapo uyakhuluma ke South Africa laye uthi hayi oko kuthakazelela esingakufunda kumabutho eZimbabwe njengabontanga njengabasakhulayo akukho ngoba indumela yabo abadume ngakho ikuhlukuluza uZulu weZimbabwe. Lizwile lapho ngimbuza uGacha ukubana wahamba yini wayavota ekhaya uthi hayi akazange alithole lelo thuba ngenxa yomsebenzi. Selokhu ludlulile ukhetho bengibuza nje ngikhuluma lesihlobo labangane and ziningi impela eMzansi angimtholanga ngitsho lo yedwa othi uhambile wayavota eZimbabwe akulamuntu engimethe sicala. Ngiyacho nje ngiyazicholo nje ukuthi abantu abanengi abaphandle kwelizwe ikakhulu eBotswana, South Africa, emazweni angomakhelwane kaba votanga kabazange babuyele ekhaya. Kodwa ukukhonona bakithi hayi siyakwazi siyakuthanda njalo. Siqhubekela phambili ngohlelo de yenderemberi ne chirongwa chedu. Pressing forward, we have another caller on the line. Sithathe umlaleli wakadi yakho mtereri.
Ndinofara makadi zvenyu.
Tinofara zvedu. Munoitwani?
Ndinoitwa Bhagatoni Muchenje.
Vamuchenje?
Yewo.
Aha, machibata muri kupi?
Ndiri mu Pretoria.
Pretoria, aha. Aiwa, mainzo ya tiri kufia nasi mkoma wangu, tipe ufungwa dzenyu.
Abamo, mama senyu rova ni ndera, papa, na mzazo, niya tula mbongelu njika.
Muda rova ni ndewele?
Hermaruani ndiri baba nakanyambo
kumatangiza. Tokurukura nezvenyaya yezuva ranhasi ranga richicherechedzwa kuZimbabwe zuva reDefense Forces Day uyezve nezuva nezuro remagamba enyika. Saka zvatirikumubvunza iisebe chidiki nhasi ndezvekuti zwara nasi uyezve nera nezuro akakosha sei kwamuri sebe chidiki pane zvamungadzidza here ipapo?
Ababa hazvisi china kukosha nekuti vanhu vachona havachatikoshesiwo saka kuti ukoshese dzimwe nhoroondo dzavanenge vakutotiudza vamwe vanhu vati apapa zvikashande. Tikoshese zvinhu zvavo vanofanira kunge vachitikoshesa ngepamwe pacho vanati tazokoshesa anozotinyepera kana nemumwe munhu unonzwa kuti hanzi angariri gamba rakazomiramira zvakadai oso wozotsvagurudza ona nemunhu yaya pakapera hondo angandori ne 11 years seumwe afa yezvino saka anozvinati zvimwe zvese zvangotaurwa apo dzikamaona dai apa takungonyemberwa geta tiite zviri paground zvatiri kuona izvozvi zvevakafa kare zvanga ngavachitiregerera.
But ndofunga vazokorekta manje age munhu wamuri kutaura iwoyo ndofunga vati yanga ari kuma 60 chakuti here
vawedzera manje
ndofunga vakanga vakanganisawo kunyora vepanhau nevemaredhiyo.
But munhu uchimuona makore ake unotozviona kuti uyu hatina kunyanyosiyana uyu zvatiendei ipapo ndo zvatinoramba zvekuti munhu anozoisirwa mamwe makore 20 pamusoro vazhinji vacho katozvitarisa kaonina kuti haiwa iwa apa tiri kunyeperwa saka nevakomana ava zvavo zvava kumacha vachizodiza hatichazvisekerera bhozi haungati munhu waunoda kuti auye kufambira kuzokuona ndo munhu wauri kupfuura mutaundi vachidii nononono izvo hatichasekereri izvo hataimbovapa respect but vakutadza kuti kwavo respect saka ayo hatichashandidzani navo hakusikoko vakumhanyirwira kuenda uku ngavaitevedza ngavaungane vaonane zvavo vega vari ikoko vamwe unokumura yunifomu vamwe vopfeka voona navo vari vega ikoko vachiita izvozvo kana kuonana nechembere dzavo dzinoti takavarwa hondo dzine makorufu ezvinhu
asi hanzi takanga tichidzivirira nyika ka mhirizhonga yakatangwa nevanhu vemdc alliance sekutaura kwavamunangagwa nemukuru wemauto vavalerius vanda
mhirizhonga yavadzivirira masoja haana kutrenwa kudzivirira mhirizhonga yevanhu musoja anodzivirira nyika noti zvibhakira zvevanhu vari kuvapana nemupurisa mupurisa ndobasa ravo iroro bcause kwatanga kuti fanira kutanga kuuya polisi dzedu dzemasikepisi zandizvi kouya kana vatadza kuuya reaction team vakomana vezvinhu zveblack vayavaya vachizobva ivavo kwozoya support unit haimbotadze zvese izvozvo nguva yese masoja aisimbodii kuuya pese paido kuti zvongaina kamboitwa ndeitwo yekuti nganzi ungadeedze musoja masoja handipo pavo bcause musoja munhu zvavapana kuti ukatenga rekeni unofanira kutopfuura shiri dzodzo kana unofanira kutopfuura shiri kana watenga rekeni vanhu vavakadeedza vakavandori neshungu dzekutoshudha munhu achitofa ndozvavo zvavakadzidzira izvozvo saka pavakatosvika paya paya vakanga vatowana basa zvinonakidza takupfuura munhu unoza chinhu chavatengera chinhu kana chavaitira chinhu unofanira uchishandisa saizvozvo zvinoita vakaita wrong paya ngavasambode kutuda zvina basa mhirizhonga yanga yaitwa nemdc ipi yacho yavarida kutuda yavanga vaita iyo ndeyei mapurisa haimbotadza zvese zviya zviya hakuna zvakadaro but vaida kutaridza vanhu chokwadi kuti chisi tiri kutonga ami ndo iri kutonga izvozvi bcause hakuna zvakadaro zvavanga hatisi vana vadiko tonga tudze zvinhu zvakadaro ngavaende kunana uzumba kune vanhu vasingazive kana kuti zvinonzi kuti chii ndo vanhu vanonozivira vouchira uchira vari ikoko kwete kuda kutiudza izvozvo zvakapusa kudarisa
kwevekwazimba vaizivi pfuti here mukoma
vekuzimba vanongouchirira zvese nhangwe kanzi masanctions ndo aita kuti mvura isanaye gore rino iri vana vachingouchira chese
aiwa tinotenda nekupinda muchirongwa mukoma muchenje
ndotenda
umuchenje lapo tukutele linsizwa ikhala ngokuthi hayi ibutho ngeke sisalihlonipha ngemva kokubulala abantu abayisithupha kumaviki amabili edlule lanxa nje abanye abalwela amalungelo oluntu besithi hayi akufanga abantu abayisithupha kuphela kodwa bengafika ichumi abalwela amalungelo oluntu labo thina njengomsakazi westudio 7 kasilabo lobo bufakazi kodwa esingakufakaza ngesakutshelwa ngamapholisa ukubana bayisithupha abashonela ekulolodlakela bedutshulwa ngamabutho 10 minutes before the top of the hour sithathe omunye njalo umlaleli titore mumwe mtereri wakati yako mtereri
aka makasimbere
takasimba Sterling mati bada muri kupi
ndabata tiri ku South Africa baba
ngaivhiwe mukoma wangu mainzwa yatiri kuvhiya nhasi
ndainzwa imauto arikushungudza vanhu kuZimbabwe. Defense Force Day rakakosha chaizvo kuti tinge tichirangarira magamba akatifira isusu semayouth ekuZimbabwe. Asi respect yavo kubva kwaTV is becoming less and less, even kana mukatarisa population yanga iriko kuheros acre abiti Harare chino ikoko yanhu yehurumende especially masoja nemapurisa ndo vanhu vakavawanda to the population yemuZimbabwe indodo yanhu ingasa like aisabanekanga kakhulu kuti let's go and celebrate yabona kuti abantu vasvedayo kudala yabona. So haichaiti sezwa rakakosha state like zvaiitwa kare, because masoja ndiwo vari kutoshungurudza vanhu instead yekuti vange vachichengetedza vanhu, ivo ndio vari kutopfuura macivilians, people vasina kana futi kana chii, ndio vari kutoita. Unotoona munhu akatogara stanzi yakutonge ari muhondo shooting to the civilians, vanhu vasina futi vasina chii, vari kutodemonstrata zvava peaceful, which is one of my rules ari muconstitution kuti if you are demonstrating freely you can go ahead.
Asi ndimbomuverengera pfungwa dzemumwe asina kuda kudomwa nezita erake apa mukoma timbonzwa pfungwa dzenyu nepamusoro pezvaari kutaura. Hanzi ndiri wechidiki muguta rekaroi, zuva iri rakatikoshera zvikuru isu sevechidiki nokuti ndipo patinonzwa kuremekedza magamba pamwe nemauto edu, uye tichidada kuti vakapira upenyu hwavo kuti isu tive nerenhasi ratiri kufunga kuti ringatijekere. Handizvo here zviri kutaurwa nemuterera asina kuda kudomwa nezitapa?
Ndizvo zvaari kutaura muterere, ataura asina kuda kudomwa nezita. Asi now what we respect now is also semayouth. Tariri respecta vanhu vakatirwira, noti vanhu vari kutirwisa iye zvino, nekuti masoja akashaya kudhara ava vatisina kuona isusu tiri mabon free yandizvi. Tiri kurespect that we give more respect to those who died for us, not these ones who are even shooting at us. These ones, the current soldiers, of course we respect them. Masoja vanhu vakakosha munyika, we respect them. But by so doing, nekuti vanenge vachipfuura vanhu vachidai vachidai, the respect yatinovapa is the avizi now is less respect yatinopa vakatifira kudhara.
So ngezinye indlela uthi ili kwavita lihlonipha lithakazelela ama-heroes amaqhawe eZimbabwe ilanga layizolo ele-Heroes Day.
Yes, according to me, I'm an individual. Maybe some can relate to what I'm saying now. Because these soldiers now, the current soldiers that we have now, they are killing us. They are killing civilians. Ukubulala umuntu ongaphathanga niks, ongaphathanga anything to fight against you, the one who is having a gun, if you are shooting at me. Yabona? So the respect that I will give you when I own Ukubulala, it's like the respect that you have to command me with it, you have to do this. But for the heroes that they passed away, I know that we are here because of these guys. They've been there before. That's why I'm here now. But these guys, they are shooting at us in the basketball that they've sent to them. The respect that I'm giving them is this time now. I cannot give them the very same respect that I give to the heroes, the late Joshua Nkomo and Tongo Gara and so the late, you know.
And also, Mkoma Tendai, I often hear people say, kuti pakabidi kurohwa mugave muna November last year, mauto akanga ari friendly, akabatana nevana veZimbabwe murunyararo. Vakapitigura vamugave asi vari kuti hameno zvapinda mauto kuti zvaitika sei, hameno zvaitika currently kuti they were found you know, reacting in the manner they did, which ended with six people dead, according to official figures. But what many people often forget is many people were killed in 2008 during the elections. And the military was behind most of the killings. It's not a secret. It's out there. Everyone knows that many opposition supporters were brutalized killed during the 2008 election violence. But as it was, angazi abantu bayakhohlwa nxa sebekhuluma kathesi aha udlakela lwamasotsha luqale kathesi nje sazi ukuthi uhambe njani ngoba ngoNovember babambana loZulu eZimbabwe bagenqula umgabe ngokuthula. Kodwa engikushoyo nje just to refresh our memories is ngo-2008 kusiba lodlakela olwaba khona kukhetho kwabulawa abantu abedlula amakhulu amabili 200 abevandla eliphikisayo LMDC abalwela amalungelo oluntu bathi amabutho eZimbabwe aphatheka kakhulu kulolo dlakela. 4 minutes before the top of the hour, singakehlukani siqhubeke sikhangela imbiko elisithumela yona enkundleni zethu lapha ze-Facebook. Utendayo angazi ukuthi usakona muchiripere mkomango.
Ndichiripo.
Aha, ndanganchiri kutaura nezvenyaya ya 2008 kuti vanhu vakawanda seem to have forgotten about that. Pindira ipapo tins.
Alright, number one, what happened to Zimbabwe during the coup d'etat yakaitika recently ya Mugabe? But what we have to know is violence is in the DNA of ZANU-PF. So by the time when Mugabe was removed in power in November, what people were happy about is that Mugabe himself is out. But they forget that what they did is they remove one individual and let the system run. Sometimes they say the son of God is God himself. If you can take, for example, Mnangagwa and Mugabe, they've been working together for a very long time, for like more than 40 years. So we absolutely know that there won't be no change. The killings will be keep going on. Even though they tried not to be violent before the election, but now, as we speak now, from where I come from, I have two friends. The homes were burned down because you support the opposition.
Mm-hmm. The good
like, for example, so Kwamtari, the one over in the South Africa young business.
Mm-hmm.
And over Kwamtari, Waka Pitir, Wazimba, Waka Roa, Nema, Mongaka Pitta, my info is in my soldiers. But my complaints were filed that soldiers are harassing people, are doing this with the police. And it was on the radio one time, and the official said, we don't even know anything about it. Maybe there are people who disguise themselves to be soldiers and deep around in deep people. But mm-hmm. We know very much, according to the situation, to the security that we have in Zimbabwe, you cannot just carry a gun in the way that combat. You cannot. It's forbidden. You don't do that. So
I'm afraid we are out of time, but thank you for having that last word. As we wrap things up, I'd like to thank our listeners. We had no experts today. It was an all listener show. And this was The Connection. Ngati sangane zvakare nechipiri chesvondo rinouya. Sangane ngolwesifili oluzayo. Kodwa likhumbule. zikona ezekuseni ngesikhathi sika 6 o'clock. Kuna iZimbabwe lila.